mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 26 chikunguru July 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi mana nevana 44 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Vanoshandisa mutauro wemavoko kuHonde Valley vanoti vari kusarira sure pakuwana dzidziso pamusoro pedenda mupengo reCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvitatu zvine makumi mapfumbamwe nevana 3094 zvichitevera kufa kwevanhu makumi mana nevana 44 nezuro. Vanhu mazana matanhatu ane gumi nevanomwe 617 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana nemakumi mana nezvinomwe zvine mazana matatu ane makumi mana nevaviri 1,447,342 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana matanhatu nemakumi masere ane makumi matanhatu 680,060. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita chiuru chimwe chete nevasere 1,008. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana mana ane makumi manomwe nemumwe 471 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neMashonaland West ine vanhu mazana matatu ane makumi matanhatu nevana 364 vakafa. Mashonaland West ichiteverwawo neManicaland ine vanhu mazana matatu ane gumi neumwe 311 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu zviuru makumi mapfumbamwe nevanomwe ane mazana masere ane makumi mapfumbamwe nevana 97,894 vapora munyika vachiita zviuru makumi matanhatu nezvishanu zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nevatatu 65,913. Zvichakadaro, mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa nezuro vakadzikisa nhano yenyika yavo kubva pane yechina kana kuti level 4 vachiendesa palevel 3. VaRamaphosa vanoti muSouth Africa chirwere ichi chiri kudzika zvishoma zvishoma. Vanoongorora zvematongero enyika uye vachidzidzisa paTshwane University of Technology Dr. Ricky Mukonza vaudza Studio 7 kuti vaRamaphosa vakanyevenyudza imwe mitemo uye vakati hurumende ichabatsirawo mabhizimisi nevanhu vakavhiringwa nemhirizhonga yakaitika muSouth Africa masvondo mashoma apfuura.
Mukutaura kwavo vanotaura vachiti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi munyika yeSouth Africa hunenge hwadzikira ne20%, asi vati havo kunyange nzvimbo dzakaita seGauteng idzo dzaa dzichinyanya kuwanikwa vanhu vari kubatwa nechirwere ichi uwandu huri kudzikira. Kune dzimwewo nzvimbo dzakaita seWestern Cape, Eastern Cape dziri kuratidza kuti uwandu huri kuti kwirirei.
Vambotaura here kana South Africa icharamba iri pachinhano chechina kana kuti level 4 mukurwisana ne COVID-19.
Nekuda kwamamiriro ezvino aya, president vati nyika yakubviswa pa late level 4 ichiswa pa late level 3.
Vatsanangura here zvavanoda kuona zvichichinjwa?
Nano dzakambotorwa dzakusunungurwa zvakaita sekuti vanhu vanga vachirambidzwa kuungana, iye zvino izvi pakunzi vanhu vangangogona kuungana. Mudzimba muri kutenderwa vanhu 50, kunze kuri kutenderwa vanhu 100.
Vati pamusoro pezvewawa nenyaya yekuvhurwa kwezvikoro,
vezvewawa vakutenderwa kutengeswa hwawa husinganwirwi panzvimbo kubva musi wemuvhuro kusvika musi wechina. Vati zvakare zvikoro zviri kuvhurwa, zviri kutovhurwa mangwana chai chai. Vati zvakare vanhu vakutenderwa kufamba kubva mudunhu rimwe vachienda mune rimwe dunhu, so interprovincial movement yatenderwa na president.
Va Ramaphosa vambobatawo here nyaya yemhirizhonga yakaitika muSouth Africa masvondo mashomanana apfuura?
Munauro yavo vataurawo zvakare nyaya yemhirizhonga yakanetsa muSouth Africa mavhiki achangopfuura. Vakati hurumende iri kutora matanho ekuti zvakadaiwo zvisaitika zvakare. Vataurawo nyaya dzekuti vanhu vasiri kushanda vakaafektwa neiyo mhirizhonga pamwe chete necovid vachapuwawo muhoro wavachange vachipuwa unoita 350 wekuti vagone kubatsirikana.
Nyanzvi mune zvamatongerwo enyika uye vachidzidzisa patswane University of Technology, Dr. Ricky Mukonza vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Vanoshandisa mutauro wemaboko kuHonde Valley vanoti vari kusarira shure pakuwana dzidziso pamusoro pedenda mupengo reCOVID-19, izvo zviri kuita kuti upenyu hwavo huve munjodzi. Ngatinzwei zvinotevera kubva kuna Safari Njema.
Vanoshandisa mutauro wemaoko ava vanoti dambudziko iri riri kunyanya nekusarira shure kwakaita nzvimbo yavo munyaya dzebudiriro. Amai Ana Muomba vemumusha wekwaChavhanga vanoti vabereki vevana vanoshandisa sign language vari kuomerwa pakushandisa mutauro uyu.
Dambudziko rangu ngona ndine kapwere kangu kaka hakanzwiba, saka kuti ndikari nako ndikazisa kuya kwaita chirwere chishe COVID rutaurwa chi bvurawa dambudziko, kana kuti nditi ndidziwo kuti ndingokataurira sei kuti sunga muromo uputira mamaski yarutaurwa rudzi wanaputirani, handidzi kuti ndingokataurira sei ba kozoti chikoro chacho chaicho chingodzidziswa wana wasingazwi bawo chiri kura.
Amai Muomba vanoti kushomeka kwezvikoro zvinokwanisa kupindwa nevana vasingagone kutaura kana kunzwa kunombunyikidza kodzero dzevana ava.
Saka pena pacho ngepoti ndingopota ndizoti katongokare natete wacho uri kudhuze kumakwasa kune chikorocho, saka ndipo kangopota kaikara kari. Asi zvemukondoziwa dambudziko riripo ngereoti kuti kakare nemunhu kuti unzwisisane nemwana usinganzwiba zvinhu zvinenge zvakaoma, saka ndwandati kuononga ndatiupa munhu urukara nekamukwere kamutoro.
Mumwe mugari wemunzvimbo iyi Amai Eva Matunhira vanoti vane mwana asingagone kutaura kana kunzwa, izvo zvinovarwadza sezvo mwana wavo asina rubatsiro rwaanovana.
Saka mine ndakandogara nemwana wangu uya hapana kwaangokwanisa kumboenda bakana kotamba ungondotamba nevamwe aindobata zvingokwaza. Zvino vamwe vanangobva varamba kutamba naye nekuti kanga ari kutamba naye naungoda zvekundoneranera. Saka isu tangati ndotoo kubva dai taataonawo chikoro chekuti ungogona kundoendawo kuchikoro. Nenengobvira kundogara naye mwanayo aindokutamba neyena aindokwaza haaendi kuchikoro, odobvira kundogara chemwanayo.
Mumwe murayiridzi wepachikoro chemakwasa kwaHonde asina kuda kudomwa zita rake anoti dambudziko rine vana vanoshandisa mitauro yemaoko rakakura zvikuru munharaunda yeHonde.
Interaction nevamwe vana yaafektwa nenyaya yekupfeka mamaski, uyezve vabereki vevana vedu vazhinji vacho havagoni sign language, Saka zvadzidza vana zvinopera kuchikoro chete. Dai paitawo wehurumende wapindire vauye vatidzidzisiro vabereki vedu kuti vakwanise kuzodzidzisawo vana kana vavakumba zvisaperere kuchikoro.
Mukuru weSunrise Sign Language Academy vaDouglas Mapeta vanoti sangano ravo rakaparura mamasiki ekuti muromo wemunhu unenge uchionekera nepapurasitiki. Vanoti kunyange zvakadaro panofanira kudzamiswa pfungwa kuti pawanikwe nzira yekusvitsa dzidziso kune vasingagone kutaura kana kunzwa pamusoro peCovid.
Munguva dzakadai dzema lockdown nema vaccines, information haisi kusvika. Not only kune vari kuma reserve chete nyango vari mu town vanoshandisa mutauro iwoyo. Saka panotoda kuita hurongwa humwe kubatana nema organizations vanopa dzimari dzekugadzira ma posters angaenda kuma misha vakaona zviri mu mutauro wavo. Isu sesanhaisa language academy kuvabatsira tichiisa mutauro wavo vonzwisisawo.
Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti hurumende inokoshesa dzidzo yevanoshandisa mitauro yemaoko zvichitevera kuparurwa kwakaitwa gwara rehurumende reNational Disability Policy. Vandoro vanoti vari kushanda nezvikoro zvekumaruva kuitira kuti dzidziso isvike kwavari.
Kune vaya vanenge vasina matelevizhen kana kuti vanenge vasina reception yetelevizhen kuti vaone paZBC, tinowanzo kukurudzira kuti pane mahelpers anenge ainawo anova parent kana guardian mubereki kana kuti anochengeta munhu wesign language anolinkwa nechikoro chatinenge tinacho obatsirikana nekupiwa online teaching. Ma online teaching, ma digital platforms, vanokwanisa kuenda pa ma digital platforms edu, anokwanisa kuvabatsira.
Nzvimbo yeHonde Valley iri nechekumuganhu weZimbabwe neMozambique kumabvazuva kwenyika uye iri makiromita 130 kubva muguta reMutare. Zvikoro zvemudunhu iri zviri kure nekure izvo zvinowedzera dambudziko revana vanenge vachida kuwana dzidziso inovabatsira muupenyu hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Botswana inoti iri kutanga kushandisa mitauro yeShona, Ndebele neKalanga muzvikoro zvemunyika iyi kutanga munandira gore rinouya. Shingirai madondo anotipa nyaya iyi.
Gurukota redzidzo yepasi muBotswana vaFidelis Mlao vaudza Studio 7 kuti pamusoro pemitauro yemuZimbabwe mitatu iyi bazi ravo richange richidzidzisa mimwe mitauro inoti Shiei, Timbukushu, Sisubiya, Ocherelo, Chikalakadi, Naru, Afrikaans pamwe chete nemitauro yemaoko kana kuti sign language.
These 11 languages are proposed.
Mitauro gumi neimwe iyi iri kutarisirwa kutanga kushandiswa munandira wa 2022. Apo zvinodiwa kuitwa kuti mitauro iyi ishandiswe zvinenge zvaitwa. Mitauro inotaurwa nevanhu vazhinji uye kune vadzidzisi vanotaura mitauro iyi inosanganisira Shona, Isindebele neKalanga.
Vati hurumende yakatora danho iri kuitira vadzidzi vari mumiganhu yeBotswana nenyika dzakaita seZimbabwe, South Africa neNamibia. Sezvo mitauro iyi ichishandiswa muzvikoro zvenyika idzi, izvo zvichaita kuti zvive nyore kuti mitauro iyi ishandiswe muBotswana.
These are mostly cross-border languages.
Mitauro iyi inoratidza kuti kuchava nyore kuti tiunganidze zvikwanisiro zvakafanana nemabhuku atingashandise mukushandisa mitauro iyi kubva kunyika idzi dzakatenderedza.
Nyanzvi munyaya dzedzidzo yepasi uye vari muridzi wechikoro chakazvimirira cheRidgeview Primary School icho chiri muguta reFrancistown vaJonathan Nyanungo vati kudzidzisa vana nerurimi rwamai chinhu chakanaka kwazvo.
Dambudziko ratinaro nderekuti education system yese muAfrica iri colonial based, kureva kuti isu tange takadzvanyirwa nemaBritish. Masubjects 10 anodzidziswa kuprimary kana kusecondary, ese anodzidziswa nechirungu. So zvoreva kuti tiri biased kuEnglish. Kana takudzidzisa vana vernacular kutochinja, revamp the system, masubjects mazhinji ake nemesi dzive nelanguage yake zvinoba zvikuru izvozvo.
Vati danho iri ndiyo nzira ingaita kuti nyika dzemuAfrica dzidade nerurimi rwamai mukutaura vanhu vachinzwanana kwete kuti kana munhu achida kuenda kumushoro muAfrica achibva pamusha pake atanga apfuura nekuhingira ndi.
Ende mwana kutarisa malanguages edu isiku originating from Bandu. Tine patinofanana mazwi anofanana tozenzerana. So zvinozobatsira kuti even as they go wanenge vazostudha vachiprocedure mulinguistics sesomwe takaita linguistics instead of languages in Africa. Unoona kuti anenge ane foundation yekuziva kuti okay, Shona neTsana zvinosiyana apa but zvinofanana apa. Same course zvinofanana apa and so on.
Ishe Edward amadziripo wemushoro maNdunyana uri pedyo neguta reFrancistown. Uyo nevanhu vanotaura Shona vanoti zvaitwa neBotswana zvinoratidza kuti marudzi anotaura mitauro iyi ava kupiwa ruremekedzo munyika iyi.
Matambiriro etinoite shoko irori handiti tinoritambira takapfugama. Unoziva kuti chinchika chakanaka pachi Shona tinopfugama kuchipfugamira because tiri rumwe rudzi rwakasvike muno kare vabereki vedu. Asi zvatakasvika muno hapana chimwe chinhu chinonyatso kuratidza kuti tiri vanhu tinozivikanwa takapinda mukati menyika ino sei kana government ichinge yati isinoitwa izvozvo. Tinozvitambira nemaoko kuti vazivi kune rumwe rudzi rwemuno runotaura Shona.
Chimwe chizangwa cheZimbabwe amai tambudzai sigauke. Vati urongwa uhu chabatsira kwazvo kuti vana vanotaura mitauro yawedzerwa muzvidzidzo iyi vanzwe kuti vanogamuchirwa muzvikoro zvenyika iyi.
Ndinonzwa kufara nekuti vana vangu vanoramba vachiziva chirudzi chavo uye kana ndikadzokera kumusha havana kuzotambura. Saka ndinofara nezvaitwa neBotswana kuti vachatiparurira zvirongwa zvekuti vana vedu vanonga vachitaura muchirudzi chedu uye zvichakupa kuti vana vedu vasakanga nechirudzi chavo.
Kubva payakawanda kuzvitonga muna Gunyana 1966, Botswana inoshandisa Setswana nechirungu chete semitauro inoshandiswa muzvikoro zvayo mushure mekumisa Kalanga muna 1954. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Vatambi vemuZimbabwe Donata Katai naPeter Pesel Gilpin neZuro vakabudiswa mumakwikwi ekurwira minduro mumakundano e2020 Olympic Games ayo ari kuitwa kuTokyo, Japan. Kuroniko rinoti gurukota rezvemari vamutori Ncube neZuro Mazikati vakatambira miriyoni yemishonga yenhomba yeCovid-19 yeSinovac panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International. VaNcube vakaudza vatori venhau kuti imwe zvemishonga iri kutariswa munyika svondo rino. Mukronika omekare, hurumende inonzi iri kuumba chirongwa chekunyora mazita ezvizvarwa zveZimbabwe zvose zviri kunze kwenyika kusanganisa avo vanogarako zvisiri pamutemo. Hurumende inoti iri kuda kuita izvi kuti ikwanise kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe munguva yematambudziko kana njodzi. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Chanonoka wande makati makati isisi marvelous jonga kane mere blessing zvinhu aiwa tinotenda zvakanyanya nenhau dzamunotipa dzakanaka. Ndaimbiro kuziva kuti nyaya yatsvagwirei yafamba sei kana kuti yakangotsikwa here ikapera yakadaro.
Makadiko paStudio 7 chinofara chose. Ndinoda kubvunzawo pane mutori wedu wenhau weStudio 7 anonzi Arthur Chigoriwa. Nguva yareba ndisina mbowa voice raArthur Chigoriwa. Tiudzeiwo todzoka totya kana iyo korona iyi aroverepiko Arthur Chigoriwa.
Mamuka sei paStudio 7 apo? Ndinoda kutaurawo nhasi panyaya yemabhandos apo. Noona maticha kuti vari kutorequesta kuti dai vaitirwawo mabhandos ekuti vakwanise kudzidzisa vana. Kuisusu vana vacho tinodzidzawo nei? Ngavangoitawo kazvoti nesuwo tiwanewo futi mabhandos iwayo. zumu ino jikamari zekuti lesson wane kutiripere wane awaka panenge paida kujuswa mari akawanda apa kuskufi zeta kabadara futi saka imari ngani dzatofana kubvisa izvinzi kuti tikwanise kudzidza toti skufi zitobadara tobvata badara futi mabandos kuti ukwanise kudownloada kuti ukwanise kutenga 2 gig nemakwirira akaita mabandos 2 gig dzacho hadzipedzi lesson rese iro saka nipapo dai vationerawo imwe application ingaitika kuti zviite here hamaino kuti vakazvitotsi bati mabandos atiuraya atienda zvangu
makadi makadi niko pastudio 7 munotipa nyaya dzakanaka zvikuru ndiri kuda kumbotaurawo maererano nemukoma vataura vakataura nezvenyaya yemakombi kuti vemakombi ava vanorarama nemota dzavo saka zvupuko dai aigona vaikwanisa kuti vabhadhare hazvina kushata izvozvo kuti vabhadhare mari yakawanda asi peni panhu pari kungondirwadza panhu pamwe chete pokuti dai zvaigona hurumende yadzikavo mitemo yakasimba zvikuru kwatiri kuno kuzaka north parodhi inobva paten of yechipinda ward 1 ichienda kundosvika kwana muroi kana padare mota dzinofamba ipapo mazarire dzinenge dzakaita iwo makombi achonawo muri kuchemera yakare pakaita munhu 1 anobva mumasvingo ane korona ane covid maputikiri ainoita mawadzi anoti ward 1 ward 2 ward 5 kusvika kuwadhi 10 zvokwadi munonzwa urombo ende tiri kuti mwari vari kutichengeta nokuti rodhi iyoyo mafambiro ari kuita makombi akazara achibva kumasvingo definitely pakangoita kuti paita munhu waita korona nzvimbo iyoyo inofiwa tiri mudhenja nenyaya yemakombi asi handizivi kuti hangu vana makansera tinawo vezveutano tinazvo tinavo havagoni kunge vakatarisa kuona kuti tine super spreader yecovid munzvimbo medu nokuda kwemakombi anouya kuno ndatenda hangu nguva nezuva rakanaka
makadii makadii vateereri vestudio 7 kwakadii kwose kwamungadai muri inini ndiri kuhurungwe uko kukasimhure uko unonzi kuvillage 11 uko kunoku taita dambudziko rekuti hatisina mafuro ekufudzira mombe kuna mambo vari kuuya vachipegera vanhu pekugara tatokumbira hurumende yedu kuti itibatsirewo inyatsotitsanangura kuti mambo anotenderwa kupa munhu pekugara here sabhuku anotenderwa kupega munda here ape munhu pekugara nakansela anotenderwa kupega munda here achipa munhu pekugara tokumbira hurumende yetigadzirisirewo ipapo tatambura
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera itai maaudio enyu mapfupi uye achinzwikwa zvakanaka muite mwoyo murefu vatereri tinotambira maaudio enyu mazhinji saka musaora mwoyo kana mukasakurumidza kunzwa audio yenyu tumirai mazu enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutauriri weparamende yeamerica amai Nancy Pelosi vadoma vaadam Kissinger kuti vave nhengo yekomiti inoongorora mhirizhonga yakaitika padare reparamende yeamerica musi wajanuary 6 gore rino vakissinger vave mutsigiri webato rerepublican party wechipiri kubvuma kuva nhengo yekomiti iyi zvichitevera kudonwa kwakaitwa amai Liz Cheney svondo rapera amai Pelosi vakaramba kutambira nhengo dzerepublican party dzakange dzadomwa nebato iri kuti dzive nhengo dzekomiti iyi vachiti vamwe vavo vanogona kuzoshedzwa kupa uchapupu kukomiti iyi musi wa January 6 vachigiri revaimbo vemutungamiri wenyika vaDonald Trump vakapinda zvechisimba mudare reparamende pakafa vanhu vashanu pakakuvadzwa vanhu vazhinji pamusoro pekupudzwa kwemidziyo misuo mawindo matafura nezvimwe vachigiri vavaTrump vari kuramba kuti nyaya iyi iongororwe vamwe vavo vachiti hapana nyaya iripo kunzwe kwokuti vebato reDemocratic Party vari kuedza kusvibisa chimiro chavaTrump. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reNorth Dakota vatawanda dzokora vanorumbidza kuumbwa kwekomiti dzinoongorora zvinenge zvichisina kufamba zvakanaka munyika vachiti chiratidzo cheutongi hwejekerere muAmerica.
Nancy Pelosi, mukuru wemaDemocrats mudare reparamende reAmerica, akamira kusvika akwanisa kuset up yakunzi the January 6 Commission.
Basa rekomiti iyi nderei?
Iri kufanira kuongorora mhirizhonga yakaitika kuparamende yeAmerica inonzi Congress, uko kwakaurayiwa kwakafa vanhu neku vanhu vachipinda vakabata puti vachipaza dare reparamende hombe yeAmerica.
Pane chidzidzo here chatingawana mukuumbwa kwekomiti iyi?
Izvi zvinoratidza kuti maAmerica vanhu vanochengetedza mutemo. Zvinonyanya kunakidza panyaya iyoyi ndezvekuti mucommission iyoyi makasangana vanga vari vatsigiri vaTrump vanonzi maRepublicans nevemaDemocrats vese varimo imomo vari kuwirirana kuti kunofanirwa kuitwa ongororo inonyatsodzikisa chaizvo kuti chii chakaitika musi waJanuary 6 uye kuti mhirizhonga iyi yakakonzereswa nei uye kuti yaigona kunge yakadziviswa sei, zvakakanganiswa ndezvipi, vakakanganisa ndevapi. Izvozvo totoziva kuti kune vamwe vari kutotongwa vakatombomira pamataredzi mhosva vakawanikwa vaine mhosva dzeresa zvowezvowo yakaitika iyoyo. Saka isu sevana veZimbabwe ndinoona kuti tinodzidza zvakawanda kuti kana kwanzi kwaitika zvinhu zvisingafadzi vanhu, zvisingafadzi nyika, kunoitwa ongororo. Ongororo kana yaitwa inofanira kuti vanhu vazive, vanhu vese vanofanira kuziva kuti chii chabuda muongororo iyoyo. Even pazvinhu zvidoko doko zvakadaro, tiri kuona America ichigadzirisa zvakaitika muna January 6 vachigadzirisana pache zvavo, vane mhosva vachisungwa, vasina mhosva vachichenurwa. Ndo zvazvinofanira kuita chaizvo chaizvo. Saka ndozvatiri kuona, tinenge tichitarisa tichiona kuti zvichaguma nekupi, asi ini ndine chivimbo yekuti vose vakakonzeresa mhirizhonga, vose vakaita kuti zvinhu zviya zviitike, kusanganisira naivo vaTrump, vanogona kupedzisira vapinda kana kubayirirwa panyanga dzamushore.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reNorth Dakota vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu 44 vakafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe nezuro. Vanoshandisa mutauro wemaoko kuHonde Valley vanoti vari kusarira shure pakuwana dzidziso pamusoro pedenda mupengo reCovid-19. Hurumende yeSouth Africa inoti yadzikisa chinhano chenyika mukurwisana neCovid-19 kusvika paLevel 3. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.